Chikwata ichi chinozivikanwa zvikuru nekusatanga zvakanaka mumakundano aya zvekuti vanotevera Dimbare vari kupemberera zvakaitika mukurakasha Buffaloes 3-0 vachiti ivo izvi zviri kuratidza kuti Dynamos haisi kuita zvekutamba gore rino. Makore apfuura Dynamos yanga ichinetseka zvikuru mitambo yekutanga zvekuti yanga ichitanga isiri pazvikwata zvinenge zviri pamusoro-soro asi ichizopedzesera yatora mukombe. Sezvanga zvichingoitika makore apfuura, mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaEdison Mangwende vanoti vanga vasingatarisira kuti Dynamos inokunda mumutambo wekutanga vachiti zvakaitika izvi zvinofadza zvikuru.
Ndandisingazvitarisire bandani neconfidence yekuti timu yedu inogona kutora timu, inogona kuwina. Saka ndozvaitika ndafara.
Kunyange hazvo Dynamos isiri iyo iri pamusoro-soro, kupemberera kwevatsigiri veDimbare kuri kuenderera mberi, mumwe wacho vaAndrew Rhodes vachiti kukunda 3-0 kuri kuratidza mutsindo une chikwata chavo.
Makundira ataita manje apa ndoyanoza nemutsindo wese anonyatsoziva kuti Dimbare timu yenyika.
Zvichitevera mitambo yekutanga, chikwata chetriangle ndicho chiri pamusoro-soro chichiteverwa neDynamos. Zvikwata izvi zvine mapoints matatu, zvimwe chete neZPC Kariba, Capes United Chicken Inn pamwe neCholocho Pirates. Chikwata chakabuditsa mazimari mazhinji chichitenga vatambi vatsva cheHarare City chiri pachinhano chegumi nenhatu mushure mekurohwa 1-0 neCholocho. Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vatepera mugoni vanoti izvi hazvireve kuti Harare City haikwanise kutora mukombe uyu sezvo makundano achangotanga.
Semagemu achiri kutanga munoziva sizini kana achiri kutanga vanhu vanenge vasitanyatsopika.
Chikwata cheBuffaloes ndicho chiri pasi pasi chichiteverwa neHwange pamwe neHighlanders izvo zvakazvamburwawo mumitambo yekutanga mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.